Ah, zvinazvina kumira mushe mumarondera nenharaunda yakakomberedza marondera yemashiki province. Tiri kuitira ndechekuti hakuna vanhu vakanyatsokohwa zvakakwana kuti vanhu vese vawane vachiwana chikafu munharaunda yedu. Saka dambudziko riripo ndevekuti hakuna chikafu, chishoma shoma chaizvo.
Tichitarisa imomo mumarondera mudhorobha umu, zvii zviri kunyanya kuti zvinhu zvibva zvaita manyama mire mirongo kudai? Chii chiri kunetsa?
Mitengo yezvinhu yakakwira, saka vanhu havana mari. Mari dzinotambira vanhu hadzikwane, hadzikwane kuti dzitenge dzinge dzichitenga chikafu. Iyezve vanorima vacho havasi kurima zvakakwana. So tave nedambudziko rekuti vanhu havana mari, varimi vacho havasi kukwanisa kunge vachiudza chikafu kuvana GMV kuitira kuti chikafu chiwande. Saka titori nedambudziko hombe. Iyo nhau yekuti vanhu havana mari ndonyaya yanetsa muno muzimbabwe ende yatiafesa isusu kunoku kumarondera nenzvimbo yakakomberedza marondera yese.
Ko, nyaya dzemabasa dzakamirawo sei pari zvino?
Ah, mabasa hakuna. Mabasa hakuna zvamuchose. Hakuna mabasa nekuti makambani mazhinji emarondera ari kutovhara. Ari kuvhara nenhau yekuti ikonomi yedu yakaipa, haina kumira mushe. Saka vanhu vazhinji vaakutovhara nekubuda kunze kwenyika kuti zvinhu zvivafambire. Saka tine dambudziko hombe ipapo.
Kune vanobatsirawo nechikafu here vari kumbouya imo mudhorobha remarondera?
Ya, variko zvavo atinoti maaid agency dzedzimwe nyika vanobatsirawo ndizvozvo, asi havana kunyanya kuwanda chaizvo. Ndo dambudziko ratinaro, vashoma. Ende kuti vasidze marondera nenharaunda yako kunze marondera zvinonetsa nekuti kakawanda. Mudhorobha kamwe tiri nani mbishana, bati kumamisho emarondera uku hakuna kumira mushe.